Vachitaura pakupiwa kwemajekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete nemazana masere kana kuti 11,800 kunyange vanga vakatarisira nhasi kutambira zviuru gumi nezviviri mudunhu reMashonaland West, mukuru mubazi rezveutano mudunhu vaGift Masocha vati vachatanga kubaya nhomba nemuvhuro. Dr. Masocha vati muchikamu chekutanga vachabaya vana mukoti, mapurisa, masoja, vashandi vemajeri pamwe nevatori venhau.
Vanhu vari kuwana mushonga pari zvino tati mafrontline workers. Kana tichitaura daro tikutaura vanhu vebazi rezveutano. Tikutaura vanhu vebazi rezveutano vari masecurities, kuti vari kushanda vari mumapurisa, vari muarmy, vari muair force. Tine vanhuwo futi vari vanoshanda kuimmigration nezimra vakamirira zveutano, vese vavo mafrontline workers ndo vari kutanga kuwana. Uyezve tino mareporta avo vemapepanhau vari mugrupu rakariro rimwe chete remafrontline workers.
Vamasocha vati kuti munhu abayiwe nhomba anofanirwa kutanga aongororwa kuti haana chirwere checovid-19 here kana kuti kwete, uye vose vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita sechirwere cheshuga nehigh blood pressure nezvimwe zvirwere havabayiwe nhomba.
Apa tiri kutarisira kuti unenge watariswa waonekwa kuti hauna utachiona wecovid-19. Hauna hukutachiona wecovid-19. Uyezve pane zvirwere zvakafanana nana shuga nana BP zvinenge zvisinga controlled kana kuti zvinenge zvisina kunyatsogadzikana. Vanhu ivavavo hatitarisiri kunge tichivabaya.
Dr. Masocha vati sezvinokurudzirwa nebazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization, vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere pamwe nevane makore anodarika makore makumi matanhatu havabayiwe nhomba iyi. Dr. Masocha vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera mitemo yekuzvidzivirira kunyange vakabayiwa nhomba iyi. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vati hurumende haifanirwe kuita rusarura panyaya yekurwisa chirwere checovid-19. Vati hurumende inofanirwa kutevedzera zvinotaura WHO kuti tese tiri panjodzi kana mumwe munhu ari panjodzi.
Nhau yekubayiwa kwevanhu nhomba yecovid-19 haina kutangira muno muZimbabwe kwete. Tinotori nedzimwe nyika dzatove nenguva dzibaya vanhu vadzo, asi chinhu chikuru chinofanirwa kutedzerwa nenyika yeZimbabwe kushandisa maguidelines anobva kuWHO, kwete zvekuzosarura tichazenge tichibaya vanhu vane makore akati kana kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvakati havasaiwa kwete.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati sezvo nhomba iyi iri kumboedzwa kuti inotishandira here muno munyika, zvakakosha kuti kutange vanhu vane utano hwakasimba.
Nhomba yedu yecovid-19 ichiri pachinhano chokutestiwa, testiwa kuti tione kuti inoshanda here, inodzivirira vanhu here kubva kucovid-19, uyezve kuti izvo haikonzeresi here zvakashata. Kana yabayiwa kumunhu, hairwarisi munhu here, haiurayi munhu? Kana tichiri pachinhano ichochi chatingati maclinical trials kana kuti mafield studies enhomba ichangouya yatisati ta neunyanzvi nayo kuti yakamira sei. Zvakangokosha kuti tipe nhomba iyi kuvanhu vari healthy vatinoziva kuti havana zvimwe zvirwere zvavanazvo zvinodzikisa immune system yavo.
Hatina kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata, asi mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vanopesana nemashoko aDr. Masocha vachiti vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita segomarara, shuga kana hypertension vanogona kubayiwa nhomba. Zvinonzi munhu anofanirwa kubayiwa nhomba iyi kaviri, kamwe kacho masvondo maviri kana matatu mushure mekubayiwa kekutanga. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana mana nemakumi maviri kana kuti 1,420. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 35,543. vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zviviri nemazana matatu nevaviri kana kuti 2302. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.